This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vana mukota vasi kumboda zvakanyanya, mari yakawanda zvakanyanya. Vari kungoti vangatipawo anything above $70 per 39 7 days a week. Inonga iri nani.
Zvinhu zvaita manyama amire nerongo mune zvimwe zvipatara zvehurumende sezvo vana mukoti votanga kuramwa mabasa vachiti havashandi manheru.
Ongoro redu yakatiratidza kuti Zimbabwe ichiri yakasarira kumashure zvikuru panyaya dzesarudzo idzi. Mukatarisa maitirwo akatiwa sarudzo kuSouth Africa, kuMalawi uye nekuMozambique.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti Zimbabwe ichiri yakasarira kumashure munyaya dzemitemo yesarudzo muSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende zvikuru muHarare, paHarare Central Hospital nepachitungwiza Hospital, sezvo vana mukoti vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavari kupiwa dzekushanda manheru dzishoma. Chipatara cheHarare Central chakatonyora tsamba chichizivisa vana chiremba vepamusoro kuti vamire kutambira varwere kubva kune mamwe matunhu kana kubva kune zvimwe zvipatara zviri mudhorobha reHarare. Parrenyatwa neHarare Central Hospital ndizvo zvipatara zvinowanzoendeswa vanenge varwarisa kana kuti vanenge vachida kuonekwa navana mazvikokota. Hurumende yagara ichitatarika kubhadhara vashandi vayo zvopa kuti vagare vachiratidzira nguva zhinji. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Izvozvo vamwe vana mukoti muno muHarare mahospito yedu makuru varamwa mabasa ekushanda usiku. Vari kuti tiri kuuya kuzoshanda masikati nekuti employer wedu inova health board haisati yavapa mari yavanotarisira yekushanda usiku. Inguva inotarisirwa kuti those are antisocial working hours which should be paid.
Mungatiudza kuti vana mukoti vari kuda mari yakawanda zvakadii uye vari kupiwa mari?
Vana mukoti havasi kumboda zvakanyanya, mari yakawanda zvakanyanya. Vari kungoti vangatipawo anything above $70 per 39 7 days a week. Inonga iri nani. Compared to mari yavari kuwana izvozvo, vari kupiwa $3 per 7 days zvavanonga vashanda usiku.
Ko, mambotaura here nehurumende iri kuti kudii?
Vari kuti nyaya iyoyo tiri kuiziva, tiri kuigadzirisa, but zvinonga zvanyanya kutora nguva kugadzirisa kwacho.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raburitsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka musarudzo zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Gwaro iri rinonzi Strengthening Electoral Democracy in Southern Africa. Gwaro iri rinozeya zvakadzama sarudzo dzakaitwa muMalawi, South Africa neMozambique. Sangano iri rinoti zviri pachena kuti Zimbabwe iri kukundikana kuzadzikisa zviga zveSADC. Mukuze yanyaya iyi tabata mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika.
Tichienzanisa nedzimwe nyika dziri muno muSouthern Africa, ongoriro redu yakatiratidza kuti Zimbabwe ichiri yakasarira kumashure zvikuru panyaya dzesarudzo idzi. Mukatarisa maitirwo akatiwa sarudzo kuSouth Africa, kuMalawi uye nekuMozambique kwacho, wangu pano kuna ungepane muna ime kana mbiri kana natu asi tarisa inozipa chungu general tunaona kuti ma elections iwaya akanga ari nani zvikuru pane atakaita muno muZimbabwe muna 2013 chero muna 2008 zvichireva kuti isusu maitiro atinoita maelections achiri kumashure zvikuru.
Ngatitariseiwo zvamuri kukurudzirwa kuti zvinge zvichiitwa neZimbabwe kuti isarambe ichishorwa nedzimwe nyika kana kuti isarambe yakasarira sure segotsi. Chii chingaitwa?
Gungano resadak rine mirawo anoti maguidelines ekuti maelections achange achiitwa sei. Zimbabwe maitiro atakaita maelections muna 2013 akatiratidza kuti isusu hatina kana kumbotedzera zvachose mirayiridzo iyi kana dairidzo iyi yesadak. Saka chekutanga ndechekuti Zimbabwe inofanira kuita zvinhu zvainenge yatendera kuti ichange ichiita. Tinganyanyonangana neaya anonzi masadak guidelines on election processes nekuti mutemo unofanira kunge uchibata munhu wese. Hatingati vekumalawi ngavaite vekuzimbabwe worega. Saka Zimbabwe inofanira kuita izvozvo. Chechipiri ndechekuti hurumende yeZimbabwe uye nevanobata basa resarudzo vezehe vanofanira kutendera vanhu vanenge vachida kuuya kuzoongorora maelections edu kuti vange vachiuya. Hazvina mhosva kuti ndeve muAfrica here, ndevekueurope here, ndevekuamerica here. Then nyaya vatapi venhau muZimbabwe tinoona kuti bato riri kutonga rinopiwa nzvimbo yakakura zvikuru avo vanenge vachipikisa vachipiwa shoma shoma ende pavanoitiwa pacho vanenge vachisoropodzwa. Saka tisine dambudziko muno muZimbabwe rekuti reizvozvo.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMcDonald Lewanika vari parunare muHarare.
Ndafadza munhu wese masvita doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana maancestors yeah. Waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer fada makaterera Studio 7 waya waya
muza waya waya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinowanikwa muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopagurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira tariro negitare. Uyo vevamwe vaimbi navananyanduri vari pamutambo mukuru uri kuitwa muHarare weHaifa 2015. Mutambo uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Makasimba here?
Aiwa, takasimba. Kwakadii ikoko?
KuHarare kuri kunakidza mheno vasiko.
Tinoona tariro pari zvino muri kumutambo mukuru weHarare Festival of the Arts Haifa 2015. Chimbotitsananguriro kuti kuri kufamba sei?
Kune zvakawanda zviri kuitika kuHaifa Harare International Festival of the Arts yakatanga musi wechipiri iri kupera musi wesvondo. KuHaifa kune maartist akawanda vari kuridza kumastage zakasiyana-siyana. Nezuro kune vanonzi Beatenberg vanobva kusouth Africa vakaridza vakanakidza chose. Mangwana kune Salifgate acharidza manheru ari kuficha mumwe chawira wedu Hope Masike. Ini ndiri kuridzawo futi mangwana kuglobal stage makusheni na11 AM.
Zvii zvaungati wadzidza iwe semuimbi pakushanda nevamwewo vaimbi vanobva kune dzimwe nyika uyezve semunhukadzi? Muri kuona muri kuremekedzwa here pamitambo iyi?
Tiri kuremekedzwa zvakanyanyisa chose. Ndiri kuona kuti tiri kudzidza zvakawanda, maworkshops atiri kuita, tiri kudzidziswa nezvekuti bhizinesi inofamba sei remaartist. Tichingosanganawo nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vachitipawo zvavanoziva, isu tichivapawo zvatinoziva, tichichinganisa macultures edu. Saka platform iyi tinoikurudzira chose nekuti tinotobva tine zvakawanda zvatinozotibatsira muindustry.
Zvii zvavari kunyatsokutaurirai kuti imi vaimbi nyanya vechidzimai munge muchiita panyaya yemabhizinisi enyu ekuimba?
Pane yandakatenda inonzi Arts Market yavaitisanganisa nevanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana, vanosanganisira maproducer, ma radio personalities, ma festival directors, nevamwe vakawanda wanda vanoshanda ma arts. Saka mukusanganisa matinoita umu, tinobva tachinzwa nama contacts edu, tichizoribatsira kuti tisikanisa kuda kufamba tichienda kune dzimwe nyika, tinenge tine munhu atinokwanisa kutaura naye. Uye zvichaitiswa kutaura hiti kutaura nemasponsor zvacho munotaura sei nawo, munokumbira sei rubatsiro, munozvipresenta sei mabhizinesi enyu kuti muvewo pamalevels ane vamwewo vari mudzimwe nyika.
Tinoona kuti wakange uri pamutambo weHaifa wegore rapera. Ungati uchienzanisa wegore rapera newegore rino zvasiyana sei?
Chandanga ndoona ndechekuti mongozo kuti muzimbabwe zvakati womenzi chana. Vanhu vangotidzikirei vari kuuya kumashows mazuva ano. Although quality yema performances yangoramba iri nani, Haifa have been very creative. Vari kunyatsoona kuti tingazviite sei nyange zvazvo mari hadzina kunyatsomira zvakanaka, asi vangokwanisa kuproducea the same quality yavanoita senge zvavakaitawo last year. And chakanakira Haifa ndechekuti gore roga roga panenge pane zvinhu zvakasiyana siyana, saka unogara muchingotarisira kuti aiwa tichanooneiko Haifa gore rino.
Iwe semuimbi, pane vaungati here vaimbi vawaishuwira kunge uchizoziva wawakwanisa kuonana navo pamutambo iwoyo weHaifa wegore rino?
Vakati pane anonzi Michael Moore, awira wangu aibva kuUK, ndopatinotosanganawo ipapa. Ndiri kushuvirawo kuti pamwe mangwana ndichakwanisa kuonawo Talif Street.
Todzokerazve panyaya iyoyi yekuimba kuti kune vabereki vakateerera. Iwo unoita zvekuimba uri munhu wechidzimai, asi ungavakurudzire sei kana vane vanawo vavo vasikana vari kuda kuita basa iro rekuimba sebasa chairo?
Ndinongovati kurudzirai vana venyu kuti vapinde magitare, asi ngavatange vapedza zvechikoro. Kunewo kune makosesi anokwanisa kuitwai magitare kuti tikwanise kuzviita zvakanaka. Haungangosaidzira mwana kuti apinde mubhizinesi asingazivi kuti zvinofambiswa sei. Saka ngavadzidze as much as possible, vazive kuti zvii zvinodikanwa tikwanise kuita musician. Ii profession inofadza chaizvo ikaitwa zvakanaka. Hamuona wese tiri kutongodakaira nawo magitare iwayo tichizviita mune zvakanaka.
Pane kambo here kari kunyanyofarirwa nevatsigiri vako pari zvino kaungadi kuti tsenurei mbijana tisatavharisa zvedu chirungwa?
Pane kari kunakidza mazuva ano kanonzi Ngoma Yorira, kakatakarilisa mumwedzi yakapera here kanenge kuimbirai kakambichana. Dai dai vakuru vauye nguva iye yakwana, kweredzo udzana udzana hanzi vachiera vauya. Tarira mberi uongorore iwe kurudyi kuruboshwe, iwe ndati maoko mudenda makomborero anouya kwauri. Ndiko kanonzi Ngoma Yorira, mungokatarisirawo.
Waasi muri vachiera here? Ndabva mudanzwa muchivapembedza.
Zienda netikaka mutunhu nemago ofe mukono.
Nondi tatisa kurara, wondi wedzera kufara, zondi itisa mawara. Ndi kakuzorera maskara, vamwe vese vanosara, zondi itisa mawara. Tikomana iwe, I'm so in love with you, I don't know what to do. You bring magic to my soul, oh, you make me whole. I'm losing all control when you are here. Love it if I need in my shore. Whoa, wishing on the battle of the war. Whoa, whoa. Only Tazisa Kurara.
Aiwa, vanenzeve vanzwa. Asi nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvaretariro negitare kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekuumbwa kwebhodhi richafano bata basa muzinata pachimirira kuzoitwa musangano mukuru wekongress apo pachazosarudzwa nhengo dzichange dzizotungamira sangano iri muhurukuru edu. Tine nhengo yezinata vanove munyori wezvedzidzo musangano iri, Sekuru Peter Mutandi Sivanda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Sekuru Sivanda.
Aiwa, vakadiwo vateereri.
Aiwa, ndinoimba vateereri vapenyu. Sekuru Sivanda, tinonzwa kuti sangano renyu rezinata rava neutungamiri hutsva kana kuti bhodhi idzva. Mungatisanangurirawo pamusoro pechiitiko ichi.
Ichokwadi ichocho, kubva paya patasiyiwa na vapresidendi vachavhunduka. Tikati pane makore maviri, saka zinata yakaronga kuti pave nebhodhi idzva. Tikati izvozvi, taane mwedzi taisa bhodhi idzva. Tina acting president vanova vakandiyero, sezvo tiri kumirira kuti tizoita congress tizoyatoisa president, saka takaisa vakandiyero kuti vamboacta. Vakandiyero ndovangu vachimbomira vari director kuzinata. Saka bhodhi idzva redu riri kutangira kubva kuna tikati kubva pana vakandiyero ipapo toya tina vice president vadlovhu varipo futi. Tozobva ipapo tina sector of administration vanonzi vachinungwa. Tozobva ipapo tina organizing secretary anovanonzi mbuya mazicho. Tozobva ipapo tina sector of culture vanonzi mbuya magorimbo. Kozivawo ini ndiri vasivanda ndakamira ndiri kueducation. Tozobva ipapo tine vanomira for research sekuru matara. Kwaya kulegal tina sekuru matero. Tikati ndoo bhodhi redu iroro ndomamirira rakaita.
Tichitarisa bhodhi ranga riripo, zvikonzero zvipi zvakaita kuti munge muchiri bvisa tichiona kuti manga musati masvika kucongress?
Chakaitika ndechekuti tanga tine matambudziko atanga tichisangana nawo ekuti kuti bhodhi iri izogadzwa. Taimirira kuti profesa vachavhunduka vatanga varohwa guva, vatanga vachenurwawo. Ndo patinogadza isu pachivanhu mutsika dzedu. Saka zvimwe zvinhu zvanga zvatitorere nguva refu. Saka zvinge zvatiitira makore maviri tasiyiwa negamba guru redu vachavhunduka, vanova ndoo vekutanga. Saka zvinhu zvanga zvichititorera nguva. Saka ipapapo nematambudziko atanga tichisangana nawo mukumisa kwatanga tichiita organization yedu, takazotosvika pakuti no, ngatimboisai kuti paite tikati havari kuacta, asi tiri kumirira kuti tange taita congress then tozoisa president watinozoelekta.
Iyo congress munotarisira kuti iitwe riini, Sekuru Sivanda?
Congress totarisira kuti ive inoitwa mu6 months. Totarisira kuti iitwe mu6 months. Ndo patinotarisira kuti iite congress yedu.
Pane zvichemowo zviri kusvitswawo here nevanhu vachigunun'una nazvo pamusoro pedzimwe nhengo dzezinata kuutungamiri hwenyu, uye kana zvichisvitswa muri kuzvibata sei?
Zvichemo zvinosvika ichokwadi izvozvo. Isu semabatiro atinoita zvichemo matambudziko asi kunyanya kunhengo dzedu dzezinata. Saka tinoziva kuti kune matambudziko ari kuwanika, ari kuuya atinosangana nawo ari kuuya kumahofisi kwedu ikoko. Ekuti kusarapa kwakanaka zvikaita mhosva dzimwe dzanatsika mutanda, dzimwe dzenyaya dzatinozwa kuya kumwe kuurapi umwo kwatiri kusangana nawo hwokuti vari kuita sevanotora pfuma yevanhu hwekuti machajisi anochajwa nen'angawo iwayo. Isu totarisa iri memba yedu, saka tinenge tichitongawo tine department redu relegal rinotonga mhosva dzakaita saidzodzo. Zvimwe zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo zvinogara zvichiuya.
Aiwa vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu, uye tinokutendai Sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kune munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata, Sekuru Peter Mutandi Sivanda, muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, totarisa mitambo yenhau yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Highlanders ichatamba neCapes United kuBarber Fields, Buffaloes ichitamba nechapungu kuSavukubva, koti Wange ichitamba neDongo Sawmill kuColliery, Triangle ichitamba neHarare City kuGibbo, Dynamos ichitamba neChicken Inn kuRufaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara sezvo vana mukoti vari kuramba kushanda manheru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti Zimbabwe yakasaririra munyaya dzesarudzo. Tasvika.